abinzvese kuti ndakasungwa izvinezvi. Hanzi ningikiri ndakabvara maposta aguzha ndikaita ningikiri ndikarova munhu kunyange izvo. Munhu wanga ndaenda kunobvunza kuti sayanga chi sexually abused vana chete chete nakutombobata. So that's what has happened. So I'm facing the Electoral Act, the fourth chapter. Be facing. Zvinhu izvozvo despite isusu kuripotawo kuti zvinhu zvedu zvekubvarurwa zvikonekwa nevanhu pachena, vana chitubura, vanani, masoja riko hapana anosungwa, but isusu inini ndinda kusungwa, but anyway ndizvo zvinoitika. Hazvichinje zvinhu nekuti ballot box haipinde munhingirika, haipinde mujere. Bepa reballot haripinde mujere. So ndizvo zvaitika, saka ndichaenda kumatare mangwana. Ndipofa ndikunzvikuenda kulaw and order kuti nai chanditora. But nhasi kuti tanga tarohwa naningikiri nanigel murambiwa anesa akarova vanhu kutakura 0.4 vana mamina akanyora futi vacharamba pachiroti nana Jimobo anga aripo futi avhara moto yangu kumberi kwangu achida kuti ndipinde. Ndorana akapinda akarova gomo nedanda nezvakawanda ndichiona bega. Ndazoti dhraivha hangu atoenda nekusaidi kuti titobuda ipapo nekuti zvinhu zvacho zvakaoma, asi kungoramba takashinga mazuva amashoma. Semusangano wakundwawo zvinotinetsei kuti vabvume, saka ndizvo zviripo.
Saka magweta enyu akwanisa kukuona here apa?
Vari kuuya kuzondoona, ndo zvandiri kutarisira zvacho kuti vachauya kuzondoona.